A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, April 3rd, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about Easter.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kHz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
Hi, I am Dion Siamawundu Harare, in Harare. I like to say hi to my dad, who is Siakob, my mom, who is in Siakob, again, my brother, who is in Kariba, Nicholas Nyoni. And I like to say to them, happy Easter holiday. May the Lord bless them in abundance. Bye-bye.
Ngithi happy Easter kumuntu wonke olaleleyo kathesi kumaba Zimbabwe amahle. Ngithi happy Easter uNkulunkulu usenzele umusa ngokusipha umntwana wakhe ukuthi sifele thina sonke eZimbabwe lemhlabeni jikelele. Ngifuna ukuvingelela imuli yami yakuthwala, umfazi wami ngilayela apha endlini, nabantwana bami uBrighton lo Nicholas engilawo lapha evuthi. Ngivingelela umama osekhaya eKareshe eMagunje. Ngivingelela bonke abalaleleyo kathe seZimbabwe jikelele. Ngiyabonga.
Andintona shuru kufundira uSavio. Ayisikise ijama zvakanaka kada mufuma kufenda inda kubasa vadozoka kufumbira namwe Easter. Ah. Kuri kufumbira. Ndimo murisa rukuzimbabwe murisi wechikoto kumasvingo vaona mama yangu nivosiwana nisiva ikoko sikava mumadiaspora ese ichiti ha tambe zvakanaka Easter muzira mufambe zvakanaka pure pure nivosi varukuzimbabwe mufambe zvakanaka murodi kumasaida ndive manguva yenjozi kuwandisa nekufarisa nokudhakwa. Ndozvoga nguva ino kuti fare zvakanaka nguva yeEaster ino.
Makadii makadii mhuri yeZimbabwe, chiti makadiiko ikoko kuZimbabwe, isi kuno tiri kutambura zvedu tiri kuno kuSouth Africa. Chiti maidyawo sei pasika munyika nokutambura kwemuchinonga nokodze zvironda, isi kuno tiri kutisina mazviri tiri nani. Vakomana makadiiwo zvenyu vana jonga kandimiri muAmerica umu, mamunenge muchirya zvenyu zvinotapira isi tichitamba nhambo kudai. Ini ndinodawo kuti hama dzangu dzese dzokwamatenga, maidya sei pasika iyi. Isi kunotenge zvakanaka, nevazukuru vangu vese vandinodzidzisa vokwamatenga kuti vaidyawo sei pasika iyi. Isi kuno tiri vatano zvedu, mburi yese kwatikerema ndinokwazisaiwo ndichiti pasika iyi mafamba nayo sei. Isi kuno tinei tiri nani zvedu. Ini wenyu ngiri panonzi Madenga.
Ngingumfundisi uMthombeni, ngilapha eDallas eTexas. Ngikhangele khathesi ngesikhathi se-Easter, ukufa lokuhlupheka kukaJesu, ukuthi khona abantu bathole ithemba, ithemba lokuthi uJesu wafa wavuka, njalo ikakhulu labo abahluphekayo ukuthi khona bazathola uncedo olukhulu oluvelela kuye kuJesu. Ngikhangelela ukuthi abantu bazaqhubeka baphumelele, ikakhulu laba abazama ama-projects.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about Easter.
Easter Sunday is on April 5th, 2015. The Orthodox Church observes the holiday on April 12th, 2015. Easter, also known as Resurrection Sunday, celebrates the resurrection of Jesus Christ. Christians believe that Jesus was crucified on Good Friday and rose from the dead after 3 days on Easter Sunday. Easter Sunday marks the end of Lent, a 40-day period of fasting, prayer and atonement, and is followed by a 50-day period called Eastertide, which ends with Pentecost Sunday.
The celebration of the resurrection of Jesus is observed as an Easter Vigil, also known as Paschal Vigil, in Roman Catholic, Eastern Orthodox, Lutheran, and some Anglican churches, and sunrise service in many Protestant churches. Borrowing from the Jewish tradition, a liturgical day begins at sunset, and thus the Easter Vigil begins between sunset on Holy Saturday and sunrise on Easter Sunday.
Now you can join us right now by sending your message, or you can also actually call us on this number, 001-202-465-0318. That one is a WhatsApp number. Send a message right now, 1-202-465-0318. If you wish to join the show, you can actually call us right now. Here is the phone number, 001-202-619-2077. Yeah, that number again, 001-202-619-2077. You call us once, we are going to call you back.
Mm-hmm. Of course, we want to hear what you are doing over this Easter holiday. Give us a call and tell us what you'll be doing. Are you going to church? Are you spending the day with your family? Will you be traveling? That's what we want to hear. So this is an open mic. You just call us and then we can talk about your Easter plans. Already, Gibbs, I think we have two callers. Vatereri, varipo, vatereri, makasununguka kuti munge mchiti fonera tichitaura zvamuri kuita pa Easter. Kana muri kuenda kuchechi, tirakunzwa kuti muri kuenda kuchechi kupi. Kana makangogara pamba nemhuri, munotiudza kuti muri pamba nemhuri. Kana muchinge muchishanda sesuso. Isitosenza aka 24/7 unge fridge kana kuti unge watch atimire toramba tichirova basa tinakudzwa kuti muri kubasa munenge muchiitei makasununguka hamadiwa kuti munge muchitifondera Gibbs
yeah egoli but ijob ijob spali ngase job inso kubera sevenze too much because kwenza wakatesa so kuna lapo abangasebenziyo siti sitifonele kona manje sixoxeni phela zulu kandaba sizokuthi lenzani ngelanga lepasika inombolo nansi azifuna ukukhuluma kunenge yini lamthe likhulumayo 1-202-619-2077. Lifone kanye, selifone la kuona ngapo. Ye, ekuwa nukula manje, silabanta babili. Nkali sefuetu.
Rega, chitange na mkoma Israel. Ndova ni sikarajo chairi chairi vili fangiri. Mkoma Israel, magadi? Magadi? Aiwa, isu tirina nizwe muto wa kumuwaka oma kumwe mnyoro. Murukupi mkoma Israel?
Ilindri musa kutunga kutunga hotel.
Okay, phone yenyu ndo inenge iri kumboti netsei imboti fambe mbichana asi muchitudza kuti makaronga chipa holiday Easter. Mkoma Israel?
Yeah.
Regaiti kufonere back phone yenyu inenge iri kuti netsei Gibbs.
Yes, si kota kolpana nomnumzana Israel sibese siyake. Kumnumzana uzibusiso kunjani baba?
Yeah, ngiyaphila mfowethu Gibbs.
Yeah, so telephone imbijana ukuthi sikuzwe mnandi kakhulu. Yeah, so ungapi khona manje?
Hayi khona manje, hayi mina ngisemsebenzini kodwa ke ngithisela kakhulu abafowethu abahambile abaye ekhaya. Abo lenoni uhambile nje usendleleni uya ekhaya. Uya kubirthday kagogo ngithi uNkulunkulu amkhokelele indlela azayofika bese ngithi bonke nje abasekhaya mina sakhele endaweni yaselipane esilwane bonke nje abangizwa abakhona phana ngithi happy Easter bayidle kahle abaye enkonzweni bayezinkonzweni bayethandaza uNkulunkulu ngoba yilo suku likaJesu asifika ngalo okufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlale silukhumbule bese ngithi laba seJohannesburg abalapha uNkulunkulu asikhokelele ngoba eyilelizwe ngelinye izwe nalo esiphila kulo kodwa ke siphila ngawo umusa kaNkulunkulu. Hayi, lani khona lapho ku Studio 7 Yeah, Happy Easter.
Siyabonga baba lawe njalo.
Ngizayo muhle siyajabulela. Noma nje ngezinye izinsuku sehlule ukungena kodwa ke nathi khona lokhu kuyasakha ngoba masingangena ngabakhona abantu sibalalelayo abalamazwi asifundisayo asikhulisayo asiduduzayo mangabe ukuthi siphatheke kabe enhlizweni zethu.
Yeah, so ke wena uzabusenzani kusasa kumbe ngesonto?
Hayi ngobushilo nje Dube wathi ijob ijob sibale ngiphakathi nje khona lapha nje ngisemsebenzini
ijob ijob
ijob ijob sibale then ngesonto ke nakhona ngizobe ngisemsebenzini hayi vele ngeke ngisithole isikhathi kodwa ke nami ngizobe ngithandaza ngisendlini ngikhumbula lolu suku.
Ubona ke sibongele kakhulu ke mnumzana Sibusiso khona ngapho-ke uthe use-Johannesburg.
Ya, use-Johannesburg iduze nase-John Foster i-Johannesburg Central i-police station la engihlala khona.
Oh yebo.
Ngakhele esilwane elibhasi.
Ubona ke so wena manje khona ngapho ulingonga ulipolisa?
Ngilipolisa kithi.
Oh hayi jobi jobi sebenza mfowethu. Ubona ke
hayi jobi jobi swala hayi kulungile ngiyabonga la.
Ngazibukela kakhulu baba ungadinela kusasa eh?
Okay, Dube.
All right, baba. So, Mr. Sibusiso is saying, you know, Happy Easter to Studio 7, Happy Easter to relatives. Yeah, so, but it's working, you know. Oh. It will be working throughout, like us, you know.
Acha fira pa basa se foshore kanzuru se
so. He really say di jobi jobi
smaki. Regati zogere kuna mkuma Israel. Ndofuka balengi watwaga kaya chikomu. Karipa duze ni marai nao. Mkuma Israel. Magadi. Eh nare yenyu nenge rida kuita Jerasiri asi tiudzei mukoma Israel zvakamira sei paista.
Paista pakauma munhu wamwe pakauma munhu washe ndiri pa South Africa pa Blue Hotel apa pakauma zvamira mushi.
Sei muri kuti zvinhu hazvina kumira mushi.
Zvina zvina kumira mushi nyaya dzimari idzi plus magarira acho muno South Africa munomba kuda kuita mazinge okunesa hachatida. Apa kuti dzokere kumusha zvina zvina kuma mushi zvaka munongoita semagira vangu ndoti wokumusha muchiende kwamuri ikokoko kwamuri kudya zvenyu zvazvonaka uko ndozvatongutikuno zvakaoma zvamira mushi zvenyu zvangu saka kumbira ndiri pabasa asi hazvina zvina kumira mushi.
Hapana kunodyiwa zvinonaka mukoma Israeri kwese angori mazino hanzi kusina mai hakuendwi.
Asi hangu ndoenda kukwanisa vose vagona kusangana padzimbo dzeista kuti vana mate mwari nekumushumira nekuti mwarave navo mwari vakumbere nevari mudzira kusvika panzimbo idzodzo navose ari mabasa seniwo inini nemi tiri pamabasa kudai nekuti mwari yaotikombotiwo mwari atishirise takutibatsirawo munyika yekodo yezimbabwe kuti zvinhu zvinake tidzokere kudzimba dzedu kunyemisha yedu tiona tiona hamarisha mwari ichemberi dzakwegura sevakarotishaire muno South Africa tiodzonawo.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Israel nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda kwazvo kugara kuti tibatawo pano ipapa kuti zvakawanda zvinodati tibotevao kuti zvipinde kasiro kwati tibodiscasi.
Aiwa chirongwa ndechenyu mukoma Israel kana mangofona kudai so mune matotipasa manyemwe tinokufonerai.
Handiti tatenda chose munhu womwari.
Aiwa tinotenda zvikuru. Regai tiende kuna mukoma Willard. Makadi mukoma Willard? Mukoma Willard?
Hello.
Makadi henyu?
Tinandi nemagaya kumbairet.
Aiwa tiripo taurisa mukoma Willard, zviri kufamba sei?
Vanhu vari kungofara zvavo holiday isai bhati vamwe vakadzanyikana nyaya dzemari dzataurana mukoma Israeri.
Imi muri kupi mukoma Willard?
Inini ndiri kuHarare.
Muri kuHarare, bamba zonke. Kuri sei kuHarare nhasi?
Muharare muri kunakidza zvavo mamupingopisa muchiita makopi zvimbodaro so.
Hakusi kunaya zvako?
Hamvura inenge yaine 3 or 4 days kumashure kuya hambonaya zvayo.
Nekuti mazuva apera yanga yanaya Noa chaiyoka.
Juru chairo chairo.
Ngatitaurei nezveeaster tinzwe mukoma Willard zvakamira sei?
Paista apa vanhu vari kufara, vandaona vanhu vazhinji vari kuenda kumachechis, vamwe vachienda kumisha, vamwe vachingodaro daro so, vamwe ane mari dzavo vari kufara bhati kunesu takadzanyiwako titori padheni chaimuto.
Muri padheni? Aiwa hapana chakaipa mukoma Israeri, kana pamba ipapo munogona kuita zvidiki diki zvekuti mungofariwo sewo nemhuri.
Ndezvimwe zvekuzotiwa wozoshayiwa kuzofara nayo zvimwe zvebhoza, nyika yacho hamuri masorisori.
Zvinhu hazvina kumira mushi.
Hazvinogadzikana.
Saka imi muri kuronga sei? Hamuna kuenda uchechere mukoma Israeri kana kuti zviri kufamba sei?
Hai, mina ndakaenda kuchechi hangu, ndakagara pahamba chaii.
Ongoona
vamwe vachingofara vachingodaro daro vachingofamba zvakada.
Pane vamuri da kumhoresa here?
Ndinongokwazva vese vanondiziya.
Vese vanoziva mukoma Willard Barara. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Willard nekutsigira chirongwa chedu tichiti muve nezororo renyu reEaster rakanaka.
Maita basa henyu.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Kimsa, it appears it's the same story. People are saying, you know, things are a bit tough. And
very tough indeed.
At least those who we have talked to, they have not gone anywhere because usually people travel. You know, they go back to Zimbabwe if they're in South Africa, or at least they meet as friends and then they party. But, I mean,
it's really
the mood is a bit subdued.
I still remember during Easter we used to, you know, eat a lot of goodies and would eat some Easter eggs. By the way, did you eat any when you were growing up?
Of course, you know. I mean, then Zimbabwe was still okay. When Easter was still Easter, you know, growing up, I mean, it was not that bad. But now I think it's sad.
Yeah. So I think what we can do is to play music for Zimbabweans to soothe their souls.
Yeah.
You know, yes.
Those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about Easter. It's an open mic. Just call us and tell us what you'll be doing this Easter holiday. Gibbs.
Ebambe zurugandaba ngali sandi kusixhuma khona manje ke sicela ukuthi lisifonele sixoxene ngokuthi kambe ikhefu lephasika liyenzani. Siyakwazi ke namhlanje ukuthi kade kuyigood Friday. Njoba igood Friday inje fona nini phela sixoxene zurugandaba. Kuzakuthi ke kusasa siyakwazi ukuthi abanye benu labo likhona ngapho ke ngemakhaya sezokunye okuthiyeneyo. Kuzobuya ke ngesonto siyakwazi ukuthi isonto enkulu kakhulu. Nasi nombolo lifone kanye 001 202 619 2077. Yelifone zvurukandaba sipoqele ye kunjalo kwenyu.
Onguka hama dzadiwa makasununguka kuti munge muchifona tichitaura nezvezororo reEaster. Pane vanyura here paFacebook apa.
Yes, on Facebook we've got several messages, and one of the messages is from Joe Stole, who writes, "We're having a big church service at FNB Stadium that is in South Africa." Then there's another message from Zakile, who writes, "Mina, I'm at home with my family." And then we've got Nguben Tunga, who says, "I'm at work. Contact me as soon as possible today. I want to join the show." Hopefully, they're going to contact him, right?
Exactly, yeah.
Then we've got Best P. Piri, who says, "I'm at work as well. Call me right now. I want to join the show." Then I've got Brenda Mujuru, who writes, there's no money to go home. You know, can you please call me so that I can talk to you? Yes, let's try to call this.
Indeed. Of course, please feel free to join us. And you can greet your relatives, your friends, and you can also tell us what you are doing this Easter holiday. Maybe a bit of music.
Yes, a bit of music, so that people can enjoy, you know?
Indeed. Timboende kune mumwe muterere tichiti tikarwarawo manzi tomboenda kune vatereri tine muterere ari parunhare ndimukoma leverage ndizvo here
aiwa ndimukoma ndiprivilege razvo
oh privilege
yes
makadii mukoma privilege
ndiko makadio makadio
ini isu tiri nani mukoma privilege muri kupi imimi
kuchitunguiza kuhara
kuchitunguiza chitunguiza musha wakanaka Aiwa, ndinozvo kuti dambudziko remvura rinenge riripo pachitungwiza apa rinenge ragara riripo rinenge radzika midzi. Asi zvakamira sei paEaster mukoma privilege?
Tambogadzira kaita katatenda mateta hakuna magetsi ndora dambudziko tatozokubatidza timbaura. Panerima mukoma mazvano kuno kunegara iriko kuno kunyika kwekuro kugada kuita brime rima unogona ngona achaturwa pano tendera kuterembe
saka nyama inogona kubioka ukaita brime rima
kuseka yanga moto ngemadokira kero tipa brite ndo brutozi zvetabva kubatsirika timboitawo grai pama grocery kutinda kana kutere tine kudzoka yakanga yatoiswa muchipepa kana zvinani kana akambedya nemhuri hamene tinongota pasina chinhu pabrite saka ipapa toda hedu kutanga tingomira vamwe vakauya wa 3-4 totoo mwaka kutera kuseruko uchimbodai zvakadai dai bhati haa zvakutorwadza izvi
Aiwa, mukaitawo pashoma ipapa makwanisa zvinenge zviri nani.
Tambozama mukoma zvenyu muri kumafura mhepo.
Ndizvozvo kwese zvinenge zvakangooma mukoma privilege.
Ipapa musi kunyepa bhati kuno kuzvanyanya mukoma hatimbodi kunyepera.
Handitika. Aiwa, zvinonaka chete.
Amen, pamwe zvinonaka nekuti kwana wakatenga tii, wakatenga firiji neye. Nema zvema gedi zvichai takukwasa kugara mukana matizi akugara mapepe nemafiriji zvota zvichai.
Ya zvinenge sina kubira zvakanaka aiwanza hatingarase mbere kune kufirwa.
Ya.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma privilege nekupinda muchirongwa chedu tichiti muve nezororo reEaster rakanaka.
Ndototenda kuti dai mwari akuitira nyasha maramba muchitibatanidza pamhepo nevamwe vedu vari matii mana tichinzwanana kuti nyika zvakamira sei.
Aiwa chirongwa ndechenyu mukoma privilege tinotenda zvikuru.
Tatenda hangu mukoma wangu mwari akuitira nyasha nezororo redu.
Aiwa nemiwo tatenda zvikuru.
Yeah, so when power goes off,
yeah,
people don't pray anymore.
And you are praying.
Yeah.
He's saying, you know, if you're not careful, your meat will be stolen from the bride station.
So
if there's a power outage, you have to suspend the bride. Otherwise, your meat will disappear.
Or somebody can replace another person's meat. Right? Oh, man.
Yeah.
Yes, this is okay. We're going to lose our slow. Yes, slow. What's your name?
Oh, it's
your name. Who's your name? Slow.
I'm
going to lose Soweto. Slow. I'm going to lose Soweto.
Eh,
oh, yebo phela.
Yeah.
Akutsho baba, ungathini nge Pasika?
Hayi, Pasika sidle kakhulu bese Southgate FNB Stadium ku Revolution.
Aha.
Siyabuya kakhulu, sidumisa inkonzo kaNkulunkulu.
Oh yeah, ivesi olukhumbulayo ekade liqhutshwa yilipi?
Ah, kugxilwe kakhulu encwadini. Lo maluka luka. Ya uluka kakhulu ufundisa ngokuguquka kwesuza manje ukuthi sokuthinta kanjani emhlabeni.
Hayi, ubona kade ukukhona phakathi sibili. Abanye phela siyahamba kuphela nje sivakasha nje. Kodwa wena hayi siyabona ukuphakathi.
Bengavakashi, hayi sikhonza khona vele.
Awu boni ke mnumzana. So ke ungathini ulamazi ongatshela umphakathi?
Hayi, mina ngumphakathi ngashiya nje ilizwi lokuthi nje isigcilise inhliziyo zethu enkonzeni ngoba kukhona manje kuningi okwenza ukuthi uthi usonte enkonzeni kube khona okunye okulingayo ngaphandle kugcine sesithi hayi into zenkonzo nayeka kanti lapho yikhothi sizwa khona thola khona impendulo yakho.
Izihlobo nabangani ungathini?
Ngantenqama ukuthi ngolami emoyeni kancane.
Ye, izihlobo nabangani ungathini ke?
Ya, sengisho ukuhlobene nabangani ukuthi kakhulu bengadeli enkonzweni ngoba lapho masizithethe nasiyadela yikho lapho sithola khona umvuzo. So sengisho ukuhlobene nabangani ukuthi bebekezile impela ukuze ukhone ukuthi uthole umvuzo lapho kuNkulunkulu.
Aha. Awubona ke mnumzana, siyabonga kakhulu sihlobo. Uhlala uphenduka phela baba.
Ya, nami ngibongile kakhulu ukuxhumana ne-Studio 7 emoyeni.
Hayi, siyabonga kakhulu sihlobo sethu. All right, Bob. So he's Mr. Slobo, you know. Slobo means relative. Yeah? So he says he was at the FNB Stadium where they were actually there to celebrate and mark, you know, Good Friday.
Oh, that's
so good. He says they were actually reading the Book of Luke.
Yeah.
Do you know it?
Yeah.
Yeah, sort of, right?
No, I know it. Matthew, Mark, Luke, John.
First or Old Testament?
That's the New Testament. There's nothing called First AD. It's Old Testament and New Testament. Yes.
Yeah, I think I know it now, right?
You seriously need to go back to church. Of course, maybe a bit of music a few seconds before we go to our next call. Koma Temba, rambai muri parunare na vamujuru rambai makabata tichadzoka kwa muri va tereri va ripa radio. As usual, we are streaming live, so go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying stay tuned to Zimbabwe.